Kwanga kuine mfaro mukuru nasi pa mzinda wa Dombosha wa Ruinzi uri pedyo nemusha wa Masunga uku vanhu vanga vachifara vachiimba nziyo kutamba pamwe nekudya chikafu paurongo wabatanidza vanotaura rurimi rweKalanga muZimbabwe neBotswana. Vachitaura neStudio 7 pamucheto paurongwa uhu sachigaro weKalanga Language and Cultural Development Association vachidzanani Malaba. Vanoti chinangwa cheurongwa uhu kuchengetedza rurimi rwevaKalanga.
Kalanga yeBotswana and Kalanga yeZimbabwe rurimi rumwe chete ndizvo vaKalanga vekuno nevaKalanga vekuZimbabwe. Kumusidzira rurimi and culture yeVaKalanga both in Zimbabwe neBotswana. Nekuti tiri vanhu vamwe hazvina kusiyana. Hapana pazvakasiyana. So reason yedu ndeyekuti vanhu vazvidzive kuti vanhu vamwe chete. Maborders akauya nevarungu haana kuuya nesu.
Nhengo yekomiti yevechidiki musangano iri vaFletchers Dingimuzi Dube avo vakadzidziswa mutauro wendevele kuchikoro vanoti kuremekedzwa kwerurimi urwu kwakavavhurira mikana yemabasa.
Maopportunities akawandisisa, only that tine inferiority complex, but maopportunities akawandisisa. As I said, inini, I am a translator. I do my statistics jobs, ndirikuita my translation jobs. And now, kwane ma NGOs, want to my languages, and culture, and other things.
Imwe nengwe sangano iri amai Lydia Maposa vanoti vanokurudzira vana amai vanotaura rurimi rweKalanga kudzidzisa vana vavo rurimi urwu urwo runotaurwa kwazvo mudunhu reBulilima muZimbabwe.
Isu vomme ndisitina vana ndisinodhiya vana lulimi.
Isu vana mai tisu tine vana uye tisu tinodzidzisa vana rurimi, asi tikaregedza rurimi rwedu rweKalanga ruchiparara vana vanozokura vasingachazive. Zvinorwadza kuti tizoona vaKalanga vachiva kumuseum vachiva mufananidzo kana kuzonyorwa mabhuku ekuti kwakambova nerudzi rwainzi rweVaKalanga.
Sachigaro weDombosha Cultural Trust vakanganwa nepatswane vanoti vane tarisiro yekuti kushanda kwavo pamwe chete kuchabatsira kuti vagone kugutsa hurumende yeBotswana kuitira kuti itange kudzidzisa Kalanga muzvikoro zvemunyika iyi.
How do you do it as quickly as possible in a practical way?
Tingazviita sei nekukurumidza nenzira inoonekwa nemunhu wese kusina zvikoro zvinodzidzisa vadzidzisi veKalanga muBotswana. Saka chatingaita kutumira vana nekudzidzisa kune vamwe vedu kuZimbabwe nekuti vakatanga kare kuzviita. Mushandira pamwe wedu nevaKalanga vekuZimbabwe kuchatibatsira kwazvo.
Chirongwa cheDombosha Cultural Festival chinoitwa gore rega rega muBotswana uye chakawambwa mushure mekunge verudzi rweKalanga muZimbabwe neBotswana vaita chibvumirano chekukurudzira mutauro wavo tsika nemagariro avo. Kubva mugore ra2005 sangano weKalanga Language and Cultural Development Association raimetsana nehurumende nechinangwa chekuti rurimi rweKalanga rudzidziswe muzvikoro kutanga muna 2013. Parizvino Kalanga mumwe mitauro iri mubumbiro remitemo yenyika muZimbabwe uye rurimi urwu runodzidziswa muzvikoro zviri munzvimbo dzinotaura Kalanga. Rurimi rweKalanga runotaurwa kwazvo munzvimbo dzinoti Plumtree, Gwanda necholocho mudunhu reBulilima. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.